Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 8/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vamisa basa kuripota zvekushanyirwa kwenyika amai Prisca Mpfumira. Vanhu vakatora mari inodarika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora kubhanga reCommercial Bank of Zimbabwe vokundikana kubhadhara zvikwereti zvavo kubhanga iri. Guta rechinoi rowirwa nedambudziko rechirwere chemanyoka icho chinonzi chiri kubata munhu wese nepamusana pekushayikwa kwemvura yakachena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vamisa basa kuripota zvekushanyirwa kwenyika amai Prisca Mpfumira vachivapomera mhosva yekuita zvinhu zvisingatarisirwe kunge zvichiitwa negurukota. Vamunangagwa vati vashandisa section 340 nesection 104 yebumbiro remutemo wenyika mukumisa basa amai Mpfumira. Mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vabvuma kuti ichokwadi kuti amai Mpfumira vabviswa pachigaro chekuve gurukota rezvekushanyirwa kwenyika. Amai Mpfumira vari mujeri pari zvino vakasungwa mwedzi wapera nesangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa huori panyaya dzemari dzekuNational Social Security Authority kana kuti NASA idzo dzinonzi hadzina kushandiswa zvakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugweta ravo vaLouis Uriri sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nhasi tiri kuenderera mberi tichiongorora nyaya yekuti pane vakuru muhurumende mubato rezanu PF uye mumwe mubato rinopikisa vakatora mari inodarika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora kubhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ vave kukundikana kubhadhara. Pane gwaro rine mazita evanhu makumi maviri nevatanhatu vari kunzi vamwe vakatora mari vachishandisa zvematongerwo enyika sezvo zviri pachena kuti havaikwanisa kubhadhara zvikwerete izvi. Asi vamwe vakanyorwa mugwaro iri vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanonzi vakakwereta mari kubhanga iri vanosanganisira mudzimai wevai vemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe uye mwanakomana wemutungamiri wenyika Emerson Mnangagwa Jr. Hatisati takwanisa kubata vaviri ava kana magweta anombovamiririra sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi vamwe vanonzi vakakwereta mari igurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima avo vati vari kubhadhara chikwereti.
Vakakwereta mari sekambani inonzi Mastone. Takwereta mari kudaro hatina kungokwereta chete kuti tiwane mari iyoyo takatoisa matitle deeds epropati. Projekti yataida kuita haina kuperforma sezvataida saka kambani yakazotadza kubhadhara. Iko zvino tine arrangement yatakaita neCBZ kuti tibhadhare mari iyoyo zvishoma zvishoma.
VaMavhima varamba kuti vakashandisa nyaya dzezvematongerwo enyika kuti vawane chikwereti ichi.
Hatina kushandisa hofisi. Chatakashandisa ipropati yataive tinayo. Mabhengi ose kana achipa munhu mari ndo zvaanoita. vanotarisa kuti une security here.
Nengo yedare reparamende inomirira Zengeza West uye vari mutedzeri wasachigaro webato reMDC vaJobscala vanoti havana chikwereti sezvo banga iri rakatengesa zvevakwa zvavainge vavaka kuchitungwiza mushure mekutadza kubhadhara chikwereti.
Mukatara muchiti pamari yamakatura kuchigizeti makonewa mutetenyuri nokuti handina mari kana chikwereti chanacho kuchigizeti kana kuti uye zvinoitisa munhu senzi kungotiguwa rangofamba reite pasocial media. Kare kare kuna 2005 ndikavaka shopping complex yakazotengeswa nebhendi kare kare ikoko. Saka zvimwe zvese zvinotaurwa isi don't know anything, hapana chatoziva.
Vasikala vanonzi vane chikwereti chemari inosvika zviuru zana. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF uye vaimbova gurukota rehurumende vaobert mpofu vanonzi vakapiwa chikwereti chemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu asi vati vakakwereta mari yakawanda kudarika iri kutaurwa iyi vakaidzosera yose nekudaro vanoti havazive chikonzero chekuti vari kusvibisirwei zita ravo.
No, it's consensual. In fact, I borrowed more than that a long time ago. And all the money has been acquitted as the agreement with the bank.
Ini ndakakwereta mari yakawanda kudarika yamuri kutaura. Ndikaidzosera yose. Hapana chakaipa kukwereta mari kubhanga. Zvinoratidza kuti hauite zvehuori.
But in Zimbabwe it looks like it's a crime to borrow money from the bank.
Amai Edna Madzongwe, avaimbova mutungamiri wedare reSenate, varamba kuti vane chikwereti kuCBZ.
Ndakutaurirai kuti kungosvibisana. Handina chikwereti neCBZ. Whatever that bank is. Ini bengi rangu rozi POSB.
Murwiri wehondo yerusununguko vaendi mushanga vativo chikwereti chavo chishoma pamari yavarikunzi yakakwereta inosvika zviuru mazana maviri.
Zvikwereti tinazvo but zita iroro ravakaburisa rangu rakati ENDY. Ndakanga ndakakwereta 90. Tichiri kutodzorerana zvakanakanaka.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vakuru vebhanga reCBZ zvakare nhasi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi gweta riri kunzi ritevere zvikwereti izvi vatenda ibiti vakaudza Studio 7 nezuro kuti vainge vapiwa basa rekutevera vanhu vane zvikwereti asi vakati idzi hadzisi nyaya dzavanotaura nevatori venhau sezvo vasingakwanise kufukura hapwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vakawanda kusanganisira vezvematongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira oga vakaungana muHarare nezuro vachiona kuparurwa kweItai Dzamara Trust. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Avo vana vavaitai Dzamara vachishuvira baba vavo zuva rekuzvarwa rakanaka. Trust iyi yakaparurwa musi wakaberekwa vaitai Dzamara. Avo vakapambwa vakatsakatika mumusha waGlenview musi wa9 kurume muna 2015. Munin'ina wavadzamara vaPatterson Dzamara vakati mukoma wavo munhu aimirira zvakawanda kusanganisira rudo uye kurwira kodzero dzevanhu.
Chavo donjo inotrust ngechiriritira mhuri yaitai nedzimwewo mhuri dzevamwe vakambunyikidzwa nehurumende.
Sachigaro weItai Dzamara Trust Bishop Anselmo Magaya vakati vakaomba trust iyi kuitira kuti vazadzise zvaishuvirwa navadzamara.
Tichanyanyisa kusunda nyaya yekuti nyaya dzokupamba vanhu nokuita kuti vadisapie dzipere. Takazvigadzirira kudeura ropa redu kuti tife vaturaye kana vachida ndava. Hazvina umwari kuti unotora munhu unopamba munhu. Iko zvino izvi Itai Dzamara vana vake vari kushaya muriritiri. Ndo chinhu chokutanga ichocho kuti tichida kurwisa nyaya dzeabductions. Chechipiri tinoda kudhimanda zvekare kuti hurumende iite zvainogona kuti Itai Dzamara awanikwe kana vakamuraya vabude pachena uye justice itike.
Bishop Magaya vakati hurumende iripo inofanirwa kutsvaga yowana kuna vaitaidza mara kana yatadza inofanirwa kubviswa pachikaro sezvakaitwa vaRobert Mugabe munambudzi 2017. Vamwe vakashanda navadzamara musangano reOccupy Africa Unity Square muzvare Linda Masarira vakati vanofara kuti vanhu vatsigira chirongwa chekuumba trust yavadzamara.
Zvichirangarira kuti itai yakasiyavana nokutenda nenyasha aniti vana vada kuchengetwa vada kupedza kudzidza asi chasara chatinenyunyuto nacho ndechekuti tinoda kuziva kuti itai dzamara aripi. Tinoda mutupi wake kana tinge akashaya mhuri yake inofanira kudzorodzwa mupfungwa nendangari.
Mudzimai wavadzamara Shefra vanotiwo zvinofadza kuti vanhu vakawanda vari kurangarira murume wavo nemabasa ake.
Zvinhu zvandifadza nyangwe hazvo tisiri kuziva kuti taaripi uye chii chakaitika, but ndangofarira kuti vanhu vachiri kuyeupa kuti murume wangu aripo uye kwaitwa itai dzamara trust yekuti achangoramba ari mundangariro dzevanhu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Peace Project muzvare Jesna Mukoko avo vakambopambwa nevasori vakagara muutapwa kwemazuva 21 vanoti vanonzwisisa dambudziko rakatarisana nemhuri yavadzamara uye shuviro yavo ndeyekuti dai vakavapamba vavadzora kumhuri yavo.
Iye zvine izvi takatarisana nevana vadiki vasisina rudo rwababa mhuri isisina mwana wayo zvinhu zvinorwadza kunyanya. Asi tinoti isusu hatingaregere zvinhu zvakadaro tichingonyarara kuvari kudii kungotaura kuti munhu ari kubvi kana asisiko vanhu voziya mhuri yowana inonzi closure pachiro.
Mutungamiri weMDC Advocate Nelson Chamisa vakati zvinosuisa zvikuru kuti munhu anonyangariswa munyika nekuda kwekuti ane maonero akasiyana nevari kutonga. Nechitatu, gurukota rezvemukati menyika vaKane Matema vakaudza paramende kuti hurumende ichiri kutsvaga vadzamara uye hapana zvizhinji zvaangataure pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Madzimai maviri akanga akazviteya nemabhambu nezuro anonzi akazviputitsira mabhambu aya muNigeria. Vanhuwo zvavo vatatu vakafa uye vamwe vanhu vasere vakakuvara muchiitiko chinofungidzirwa kuti chakaitwa nechikwara cheBoko Haram. Kudzingwa nezuro mudare reparamende kwenhengo yechidzimai yedare reparamende muKenya muchire mekunge yapinda mudare nemwana wayo ane mwedzi mishano uye achiri kuyamwa kwasimudza mutauro pamusoro pemadzimai anoyamwisa vana vavo kumabasa. Dzimwe nhengo dzedare iri dzechidzimai dziri kukurudzira paramende kuti iumbe mukana unopa mhuri kodzero dzakatambanuka. Zimbabwe iri kucherechedza nemusi wemuvhuro magamba akarwa muhondo yerusununguko ose angave mapenyu kana vakafa paine kurudziro kubva kumagamba aya yekuti hurumende iwedzere zvainoita mukuona kuti vagara upenyu hwakanaka. Vakarwa hondo yechimurenga ava vari kuda kuti hurumende iwedzere mari dzekubatsirikana dzavari kuwana kuitira kuti dzifambirane neuremu hwemari kumabhanga pazuvaro uye kuti vabvumidzwe kupinza munyika dzimotokari vasingabhadhare mitero kuti vana vavo vakwanise kuwaniswa mabasa pamwe nezvimwe zvakawanda. Asi vamwe veruzhinji vanoona sekunge vakarwa hondo ava vave kutora mukana uyu kuzvipfumisa vasingatarisiwo kuti vamwe vakabatsira muhondo yechimurenga vari kuraramawo zvakadii. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia pamwe nemumwe murwiri wehondo yerusununguko vakarwa vari kudivi reZipra vaMax Mukandla. Tatanga nekubvunza vaMahia kuti vanoti kudii nekucherechedzwa kwezuva remagamba.
Ndinofanira kutanga nekutenda nyika yeZimbabwe ruzhinji rwevanhu mukucherechedza chinhu chakaita kuti vave vanhu vane zita ravakanga varasikirwa naro nekuda kwekupambwa nevarungu vakanga vauya kuzotora upfumi hwenyika ino nesimba rezvematongerwo enyika. Ndinoona soruremekedzo rwavakaita kune vanhu vakarwa hondo vapenyu nevakafa kuti vawane nguva yekuzorora nekumborangarira mupfungwa dzavo nokutarisa zvakaitika nekutarisa zviri kuitika vakatarisana nenhoroondo yavo yekusununguka kwavo. Pane kunzwisisa kunonzi ivo vanhu pachavo ndivo vaitiri ngano dzepano pasi.
Vamukanza,
tinotenda pazuva guru iri rokuti tese tiungane patinoungana. Kana dai tisina kuungana sezvo tine bad state of core yeikonomi yedu kuti vanhu vaunganidze panzvimbo imwe chete, asi ndinopa kutenda kuti vanhu kana vachiri kurirangarira kuburikidza nehurumende ichiziva kuti iri zuva iri izuva rakakosha kuremekedza vakasara kuhondo vazvopfuura zvavo after the war. Ichi chirongwa ichi hachisi political party, ndechemagamba akasunungura nyika.
Vamahiya, munogutsikanawo here neraramo iri kuitwa nevakarwa hondo yatingati welfare yemawo veterans?
Ndiri kuzikanwa semunhu agara achitaura achiedza kuratidza nyika kusabata kwayo kwaii kuita vakavarwira kuti vave norusununguko. Varwiri vorusununguko mune mamwe mapepa ndiri kutaura kuti vari kurarama nemari inoita 0.48 US cents per day. Izvozvo ndinoda kukurudzira hurumende yedu nenyika igamuchire nekurangarira varwiri vorusununguko, kurege kungova kuvarangarira chete pavanenge vachiita sezvekuitika izvi, asi zvive zvechokwadi zvichionekwa muzvito, vachengete vanhu vavo.
Vamukanza, munotiwo neraramo yevakarwa hondo yerusununguko?
Raramo yevarwiri yerusununguko haina kumira zvakanaka. Chikonzero ndechokuti havasi muparliament. Kuparliament ndokunogadzirwa kabumbiro romutemo, nogadzirwa zvinangwa zvatingati in English aims and objectives of the armed struggle. Saka izvozvo hazvisi kuwanikwa muparliament. Vari muparliament vaya vakapinda neticket vemapolitical parties of their own choice. Tinofanirwa kuti pa 10 provinces war veterans vaitwe vanhu vari represented muparliament as a quota system. Ndokuti tigadzirise zvakanaka zvichemo zvedu, kwete kuti tinonokumbirirwa. Tinokumbirirwa nani? Handizvo zvatisingati izvozvo. Mari dzacho dzedzemawelfare ayaya isi peanuts, hapana zviripo. Asi hatichemeri zvese kuti tazimawo veterans chauya war veterans. No. Pane pamwe patinoti apa ndepedu.
Vamahiya, munoti ine zvekutaurwa navamukanja?
Ndoda kuwedzera pataurwa navamukanja kuti kana varwiri vorusununguko vakanga vasina kumiririrwa, vasina kuzvimiririra muparlament, hazviiti. Asi zvinoda kuzikanwa kuti zvakaitwa deliberately kubva pana 1980 mahall veterans akarambwa, kana kuti akarambidzwa, akasaremekedzwa. Vanhu vakapinda munyizvigaro zvepati mahall veterans ari kunze, iye zvino vari muparlament vacho ndivo vasingadi kunzwa nyaya yataurwa navamukanja. Nyaya ndiri kutaurawo neni kutsigira kuti tinofanira kunge tiine kota yedu yatinotaura zvine chekuita nenyika. Isusu takamirira nyika, tisina kumirira a political party. The old dispensation did not respect the war veteran. In actual fact, havatime, vanga vasingatotimi zvechokwadi.
Vamukanza, munofunga here imi kuti hurumende yavepo yakukwanisa kunge ichichengeta mawar veterans sezviri kutaurwa navamai?
Ichokwadi ichocho. Kana tichida kusindisa chinonzi hurumende, isusu as war veterans tinofanirwa kunge tiripo kune all departments. Sezvo tiri kutaura nenyaya yedevolution, devolution inozikama nemawar veterans vose vakairwira, vanoiziva, vakaidzidziswa vasati vapinda muno munyika. Koti chapiri, pane new curriculum iyoyo iripo iyi, kana kuti history chaiyo. History inofanirwa kuti idzidzisiwe kuchikoro nomunhu anoiziva practical nezvematongerwo enyika yedu. Tisi tinofanirwa kuita maworkshops, tichiita maworkshops okudzidzisa vanhu kana makanselas chaiwo aripo nhasi. Devolution haasi kuiziva kuchakamirira chii. Saka vanofanirwa kuona chirongwa ichocho vachizvidzisiwa nemawar veterans vachidarika nzvimbo nenzvimbo.
Vanga vari vairwe murwiri wehondo yerusununguko vari kudivi reZipra vaMax Mukandla vari parunare muBulawayo. Manzwawo zvakare kubva kumunyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe, National Liberation War Veterans Association, vaDouglas Mahiya, vari parunare muHarare nestudio 7. Tare chinoi rinonzi rawirwa nedambudziko rechirwere chemanyoka icho chinonzi chiri kubata munhu wese nepamusana pekushaikwa kwemvura yakachena. Kusvika pari zvino vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe vanonzi vabatwa nechirwere ichi. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Meya veguta vaJike Makumbe vebato reMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa vabvuma kuti vaita dambudziko remanyoka munzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji. Vamakumbe vati kushaikwa kwemagetsingwa dzakawanda zviri kukonzera kuti kanzuru itadze kupomba mvura yakakwana kuvagari.
For vanhu vakunotora mvura muother sources, we have got shortage yemvura nechikonzero chekushaika kwemagetsi. The pumping time is so limited. We are pumping 6 hours or 7 hours per day.
Kanzura weward 4 over Brighton Mija, uko kune vanhu vakawanda vabatwa nechirwere chemanyoka kusvika pari zvino. Vati sezvo wadhi yavo iri pedyo nerwizi rweManyame, vagari vari kutora mvura murwizi iyo inozonwiwa nevana.
Tine shortage yemvura. So vanhu vakunotsvaga dzimwe sosi dzavanowana nadzo mvura. Pamvura iyoyo madzimai anonotsvaga mvura yevana vaenda kuchikoro voisa mumba, ivo vanenge vane agenda yekuda kuzodira mutere kana vashandisi. Then tuvana tinouya tuine nyota tongosvika tonwa mvura yakasviba. Saka ndo chimwe chatatsvaga kuona kuti chii chakonzera kuti mudumbu muitike kuvana. Zviri kuitika kunyanya kuvana.
Asi mumwe mugari amai Rosemary Karonga vati manyepo kuti vana chete ndivo vari kurwara nemanyoka, vachiti ivo vakarwara nemanyoka vamwa mvura yavakachera papombi yepamba pavo.
Isu tinodawo mvura yakachena. Dambudziko retu totofungidzira kuti tinogona kunge iri mvura isina kunyatsoita zvakanaka, nokuti ipo panapa location rwese anongori mudumbu kurutsa kudumbu kurutsa kuvana vakuru zvese. Saka ivo vavapa point yekuti vana, asi vakuru nechi nevadiki vacho zvese zonke. Muka nechirwara mudumbu ndikatadzonzwisa kuti chii. Ndikaenda kuclinic isipaini baba vangu hadichere mvura yekumatsime kana yepai, ndotochera mvura yepatepi.
Amai Karonga vati vanochera mvura pakati peusiku sezvo iri nguva inouya mvura kwenguva diki.
Mungwane kumatuka usiku sokuloko kune usisina mvura. Tirikuda takasvinura izvo zvinhu zvakudzeri ndakutaura vana na ko tuachere mvura pai 6 sokuloko kwakusisina mvura.
Mukuru wezveutano mukanzuru Dr. William Mayao vati kusvika pari zvino vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe varapwa manyoka kumakiriniki matatu ekanzuru. Pakiriniki yechinhoi vanhu makumi matatu nemumwe vakarapwa manyoka. Pakiriniki yechikonohono vanhu makumi maviri nevanomwe vakarapwawo chirwere ichi, uye vanhu vanosvika makumi maviri nemumwe vakarapwa pakiriniki yekumuzari. Dr. Mayava vati vari kushanda nebazi rezveutano kuitira kuti dambudziko remanyoka ripere. Vatiwo uwandu hwevanhu vave kuenda kunorapwa manyoka hwaderera mumazuva maviri adarika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini apa Chigoriwa.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika.
Hello, maskara sesi smavu.
Aiwa taskera, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naYeza ari kumukadoma. Sofa ndingati heroes hapana chatikairongera kwezvese. Zvinhu zvachona zvese zviri kudhura. Mabhazi chaiwo kubva kuHarare kuya kuno kukadoma. Zviri kutangira pa25 kusvika pa30 kana kuti 35 zvokuenderana nekuti kubhadhira naeco cash here kana kuti necash.
Saka muri kuzvigona sei ikoko?
Hapana kutongoraramawo chingokiya kiyawo kuti uwanopa unobatawo panokupawo mari. Every day, pazvete kana kwano kana $20 kana 10 minimum mo funo noka na mariyo kwenye sakumba mangwano shungwe ndo shagadaro kushiko umwezo watu yara kutuzo wanao maria nungo shido shisa nukutu kubamutawa nukwenda kumba hiko shino shia $3 ni ndino shira ngukuti dai kurukunzi shi mnyekeka mira ayo shaganaki ndai shira kutiva bufura shawoma industry ukutu shakuti uova nwashinjo ono muka nukita si ukunge wachukwa nisa kuenda mabasa wachushanda o nenge zina nukuti wachinji wachidiki waka pasu ano gara uma bridge vamwe vanogara uma city chekuti mumwe atakumwe mukomana ndinoreza shamwari yangu akatopasa form 6 yakatori ne 15 points anotondodza kuti inini handisenda kaenda kubasa nokuti mabasa rechina hari badhari saka story 9 ndichengese mafoni chisira hangu ndakadhakwa but ndingozvitonona kuti munhu atori ne direction
ndimorisi muHarare pauridi hapana kana chatakaronga kugezi zvinhu zvacho hazvina kutombomira zvakanaka izvipedzi mari hapana zvinhu zvacho hazvikuwanikwa zvakati tange takangogara zvedu tichingofambidza nguva che mari kezi chaiyo takutotenga nema50% tenga mari para zvikitika ndezvekuti tete mari iri kunetsa kuwana kumabhengi saka ichinetsa kudaro kana ichitoida kuiwana kune vakomana vanonga ichita zvekutengesa mari maekokezi takiitenga nema50% for example kana tichida $100 vana kutaurira kuti isairi kana 150 kana kuti isairi 200 kuti ukwanise kupiwa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Mutambi wetsiwa ane mukurumbira munyika Charles Manyuchi apiwa mukana wekurwira mukombe unoverengwa pasi rose weWorld Boxing Federation. Michael Kariati anotipanya iyi.
Manyuchi ari kupinda munhandare musi wa28 Gunyana achirwana Nadine ari kwekuFrance makwikwi ebhande reWorld Boxing Federation rehuremu hwemiddleweight. Vaviri ava vari kukandana zvibakira muHarare International Conference Center umo Manyuchi asati amborohwa kubvira atanga kurwira munhandare iyi. Aka kanenge kave kechitatu Manyuchi achipinda munhandare iyi mushure mekupunzira pasi Augustin Julio Ferreira wekuColombia na Pablo Acosta wekuArgentina mumitambo yakaunganidza chaunga. Kunyange hazvo mukombe weWorld Boxing Federation uyu usina huremu unosvika pamukombe weWorld Boxing Council weSilver uyo Manyuchi akambotora, mukombe weWBF uyu unoremekedzwa zvekare pasi rese. Pari zvino bhande reWBF iri harina munhu. Manyuchi anoti aive akamirira mukana wakadai kwenguva yakareba achiti haasi kuzosiya mukana wakadai uchidarika asina kutora mukombe wacho. Mutambi wemuZimbabwe uyu anoti anga achiita gadziriro yakasimba zvekuti kana mutambo uyu ukanzwitwe nhasi anopinda munhandare achikunda. Muongorori wemutambo wetsiva vaGerald Sachikonye vanoti semaziviro avo Manyuchi haasi kuzorohwa pamusha.
Aiwa Manyuchi andokunda because isi takatemba African breed. Tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouth America zvaakamuita paipai. I don't think kuti stands a chance munhu wekuFrance iyeye because chibhakira chake fange chekulefti chakanyanya.
Kunze kwemukombe weWorld Boxing Council Manyuchi akambotora zvekare mukombe weAfrica Boxing Union uyo akadzivirira katatu. Pari zvino Manyuchi ndiye zvekare ane mikombe yeGlobal Boxing Union neUniversal Boxing Council iyo akatora apo akarova Acosta. Muongorori wezvemitambo Vafarai Kambamura vanoti nezvaitwa naManyuchi pari zvino mutambi uyu anofanira kutambidzwa ruremekedzo rwemiriri wenyika.
VaManyuchi vanofanira kupuwawo pasipoti yakapuwa kesi COVID zvokuya diplomatic passport kuti kuti pavanofamba paipai vange vairi diplomatic immunity.
Uyo ane makore makumi matatu ekuberekwa ari pachinzvimbo chegumi nepfumbamwe murongwa hwevatambi muWorld Boxing Council muremu weWelterweight. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
musakanga machirongwa che Women's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kusangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyami na Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA ndebe.